Sales Beach va rums bab ne va rikunze kwenyika. Sales Beach vanova iyo a majority of vana vezimbabwe muzvara nhasi. Takagara pasi tikatarisa mamiriro enyika yedu yezimbabwe, tikaona kuti zvinhu hazvamira zvakanaka nyika yedu yezimbabwe. Tikarangarira manzwi akataurwa nevatungamiriri vedu vakaita sauvava Joshua Nkoo, vakataura kuti nyika yedu yezimbabwe haisi kuzofa, asi HDK vachasimuka vogadzira nyika. Saka takazvipa mandate, takazvituma isu seHDK kuti nguva yedu yasvika, yakazotaura yakataura naankomo kuti tisumuke seHDK yezimbabwe, tibate ndima yekugadzira nyika yedu. Takatarisa isu pakati pedu seHDK, mutungamiriri weHDK anogona kutitungamirira isu, anogona kutibatanidza tese, zvisinei kuti unogara kumusha kana kuti unogara madhorobha, zvisinei kuti unoshanda kumauto, kumapurisa kana kuti an ordinary citizen zvake mucivilian. Takatarisa mutungamiriri akamboshanda neHDK zvekuti, takatarisa mutungamiriri akambosimudzira HDK, takatarisa mutungamiriri anogona kutibatira nyaya dzedu isu seHDK. Takabuda isusu nemutungamiriri watinoti Sevia Kasukuye.
Imi vamusipa muri kutaura makamirira vechidiki, muri vechidiki vari kubva kupi? Muri kubva kumapato here kana kuti kumasangano emachechi? Mungajekesere veruzhinji here apa.
Chirongwa chedu chiri kubatanidza munhu wese wemuzimbabwe, hachisarudzi. Tine vanhu vakabva vari kubva kuZanupira, tine vanhu vechidiki vari kubva kuMDC, tine vechidiki vari kubva kumasvondo akasiyana siyana, tine vechidiki vari kubva kumaorganizations akasiyana siyana, tine HDK vari kubva kumusha, vari kubva as far as ana Cholocho, as far as ana kuzasi uko nana Chimanimani. Nyika yese yasimuka kuti tibatane. Chirongwa chedu tiri kushanda nemunhu wese.
Ivo vakasukuwere makagara navo here pasi vakawirirana nezvamuri kuita izvi?
Vakasukure vaona and vanzwa chikumbiro chedu seHDK. Vari kunzwa zvekutaura neHDK. Mufunga havasitorara mazuvano vachifonerwa neHDK kubva kwese vachiti vaiwa mukoma, please ngatibate ndima izvi, tibatsireiwo, titungambirireiwo vakasikwere. Kapa one example zviri kuitika mumahospitals edu, zviri kuti isusu HDK guku raundi yekutanga hatinamboiona tatiri vadiki, asi guku raundi yechitu yakuitika muzvipatara zvedu tiri kuiona and tiri kuafekta isusu vana vadiki veHDK. Vana vari kupera muzvipatara nekuti hakuna madokta veHDK. Madokta acho akadzingwa, ari kudzingwa muzvipatara veHDK.
Kune vamwe vari kutiwo vamusipa imi nevamwe venyu maungana muchishandisa Tyson Wabantu Movement kuti musimudzire vakasukuwere, asi vachitizvo vakasukuwere vanga vari gurukota muhurumende yava Mugabe, inova hurumende iri kushorwa zvikuru kuti ndiyo yakanga iri pamberi mukuputsa upfumi hwenyika kusvika pari zvino. Munoti kudii?
Ndinotaura kuti inini patinotaura, patinotaura meseji yedu, pane point one yatinosimudzira yekuti tirikurarama tese munyika sevanhu. Patinoti isusu vakasikwere titungamireiwo, hatisi kuti vakasikwere ingirozi, ngirozi Gabriel, munhu akachena asina kumbotadzawo. Asi tiri kutaura mukurarama kwedu sevanhu, pane zvidzidzo zvakadzidzwa zvakakanganisika zvinogadziswa, asi zvatakamiririra nguva ino zvekugadzirisa nyika yedu zvihombe pane zvakakanganisa. Hongu zvakakanganisa, hongu zvitadzo zvaivepo, asi tiri kutaura kuti zvakatara hongu tazviona, asi nguva yekugadzirisa yasvika manje.
Vamwe vechidiki vamusipa zvikuru vari kumapata anopikisa vanoti izvo vaigara vakachema chema kushungurudzwa kurohwa kupambwa panguva iyo vakasukuwerere vaiona nezvevechidiki mubato ravo. Imi munoti kudii, munovagutsa sei kuti vange vari kumovement kwenyu?
Tikatarisa kuti hongu pane dziri kutaura, but tiri kuti sisi muri kutaurawo pane zvimwe zviri kutaurwa zvisiri chokwadi. Hatisi kuti hapana zvisina kumbokanganisikawo apo neapo, asi zvakawanda zvacho zviri kutaurwa nevamwe panze apa pane zvakawanda zvacho zvisiri chokwadi. Saka patiri kufamba semovement pane zvakawanda zvatiri kutaura, chokwadi chakawanda chatiri kubudisa kuti yona nyaya iyi iri kutaurwa apa aiwa chokwadi ba.